Makambani nemabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zviri kuratidza zvigadzirwa pagungano rezera ITF iro ratanga nhasi muBulawayo. Uwandu hwemakambani ariko gore rino hwakakura kudarika gore rapera sezvo gore rapera kwaive nemabhizimisi mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe akaratidza zvigadzirwa zvavo. Kambani yeProchem iyo inogadzira mafuta ekuzora pamwe nemishonga yekugeza ndiro nekuchenesa mumba ndeimwe yemakambani ari kuratidza zvaanogadzira pagungano regore rino. Mukuru wezvigadzirwa mukambani iyi muzvare Clara Martina vaudza Studio 7 kuti vave nemakore akawanda vachiuya kuzera ITF. Muzvare Martina vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kambani yavo iri kuita zviri nani vachitiwo kuuya kuzera ITF kunobatsira kuti kambani yavo iwane mikana yakawanda yekwekutengesera zvigadzirwa zvayo.
ZITF chatinoifarira inzvimbo yekuti tinointeracta nemamwe kubva kuma supplier ema raw materials through kunosvika pane ma customers naiwo ma consumer. Kana nichiti ma consumer ndirikureva ivo vari kudzimba ndo ma consumer edu, ma customer edu ndo ma shops vanotora product yedu vozoenda vonotengesa kuma consumer. Saka ku ZITF manje vese vanhu varipo.
Kambani nechikoro chinodzidzisa vanhu zvekutenga nekutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana Forex Trading School iri kuratidzawo mabasa ayo kuzera ITF. Mumwe wevadzidzisi vepa Forex Trading School icho chine muzinda muBulawayo Valuis Ngobo vanoti vanoona kuita zvekutenga nekutengesa mari paInternet zviri pamutemo chiri chimwe chinhu chinogona kubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika.
This is our first year tichi exhibitor. Taona izvi zvichikosha nekuti currently munyika tine high unemployment rate. Saka ne forex trading munhu wese anogona kutrader akudikani any academic qualifications professionals and vanhu vasina qualification vese vanogona kutrader. Saka this is good because vanhu vakawanda vana mabasa but we've got access to internet almost everywhere and almost munhu wese ane smartphone. What we're saying is shandisa smartphone yako kuita a bit of profit over and above zvaunoita.
Nyika yeBelarus iyo yakashanyirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi mishoma yapfuura iri kuratidzira kekutanga pazeta ITF uye pane makambani ekunyika iyi anogadzira zvakasiyana siyana kusanganisira matarakita nemichina mikuru inoshandiswa pakugadzira migwagwa kana kuita zvezvicherwa. Mumiriri weMinsk Tractors inova kambani yehurumende yeBelarus vaAndrei Grashmengo vati kambani yavo yakatoita chibvumirano nehurumende yeZimbabwe uye vanotarisira kuti vachakwanisa kutengesera dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica uko vati vange vasati vanyatsopinda. Zvichitevera rwendo rwavaMnangagwa kuBelarus, hurumende yakaudza vatori venhau kuti hurumende yeBelarus yakanga yavimbisa kubatsira Zimbabwe nemabhazi mazana mashanu. Asi hapana kujekeswa kuti mabhazi aya aive emahara here kana kuti kwete. Mukuru wemuzinda wenyika yeEthiopia vaGolija Kora vati kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kune nhoroondo yakareba asi vati hukama uhu hauna kukura munyaya dzekutengeserana vachiti vanoimba kuti kuvepo kwavo paZITF kuchabatsira kugadzirisa izvi.
In trade and economic sector, when we compare
kana takatarisa ukama uri pakati penyika dzedu mbiri tinoona kuti kutengeserana kana kudyidzana mune zveupfumi kwakaderera zvikuru. Saka chinangwa chedu chekuve pano kuedza kuti tisimudzire kudyidzana uku kuti kusvike pamatano epamusorosoro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati kuwanda kwemakambani ari kuratidza zvinhu zvavo gore rino hazvirevi kuti zvinhu zvave kunaka munyaya dzezveupfumi asi kuti vemakambani vari kutsvaga mikana yekuwana vanotenga zvinhu zvavanogadzira sezvo gungano iri richipa mukana wakadaro. ZITF yegore rino ndeyechimakumi matanhatu kubva zvakatanga gungano iri mugore ra1959 uye ine dingindira rekuti promoting industrial growth through trade and investment. Pane zvirongwa zvakawanda zvichaitwa parutivi rwegungano iri kusanganisira musangano weInternational Business and Investment Conference uchaitwa mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika retired General Constantino Chiwenga vachange vari munyarikani. ZITF yegore rino ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeUganda vayoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai.